Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unoji mpatina.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, unoji mpatina.
Wadi wa vatereri, ini njini chanono kawande, nishiki njino fara zukuru kuchimuneni, mneki mwezechuro nkwa chedu cheche chitendero. Nasi, njigoda kutitari sekuti usei macheche akawanda kudai pasipano. Ko ime nilairo ye zime cheche zainenge isivo mumabaibili, chino juwana sei. Kutipatira kuzisa izi nizime, nasi china apostol Mazarira Se Mabugu, the Wisdom Church of All Nations vari muharare. Apostol Mabugu, tino kutambira mufumu churongwa.
Ndino tenda shukuru mkoma kanonoka.
Ya, mungataka nekuti uzawe ere kuti sei makereke kana kuti chechi zaka uwanda kudai pasipano.
Ndino tenda shukuru. Tolinga tanga kusana ngura ndocho kuti ndingada kushandisa mashoko uma apostola Paulo kuna wakorindivo kutanga chapter 1 kutangira paverse 11 unoti iye zvino tinonzwa kuti vamwe venyu vanotevera Pauro, vamwe vanotevera Apolos, vamwe vanotevera Kefas, vamwe vanotevera Kristu. Iye Kristu ari divided here mubvunzo. Saka zvokwadi mifondo yokuti zvakagara zviripo kuti vanhu vane maitire iwayo okuti boka iri rine vavanotevera nezvidzidzo dzake, boka iri rine vavanotevera kunyange nguva yaKristu zvazvakadaro. Saka muapostoro Pauro waiedza kuti aonese vadikani kuti aiwa ngativei muviro waKristu mumwe chete, tisava nezvikamu zvikamu.
Ndanga ndichifunga zvekuti kuda chinangwa zvachiri chimwe chete chokuenda kuna Mwari, chokuenda kudenga. Nzira dzinoendako hadziingi hadziti dzakawanda.
Izvokwadi zvikuru, Kristu ndo mumwe, muviri waKristu mumwe, atine zvikonzero zvakasiyana siyana. Unozoenda pamberi Pauro achiti vamwe vanoparidza nokuda kwemari, vamwe vanoparidza nokuda kweuhire. Asi chakanyanya kukosha ndechekuti Kristu uri kuparidzwa namazvo. Kristu shoko rake rinozvipurira pamberi zvakadaro. Unotiye kunyange zvakadaro, Kristu ari kuparidzwa chete.
Chimwe chinondinetsa Apostol Mabugu ndechekuti mirayiro yemachechi yakawanda. Chechi imwe neimwe ine mirayiro yayo yatinogona kushaya mubhaibheri. Dzimwe chechi dzinoti musadya nyama nemusi wechitanhu, dzimwe chechi dzichiti musambodya nyama zvachose, vamwe vanotiwo munhu anongobvumirwa kuita mukadzi umwe chete, vamwe vachititi vanobvumira vatendi vavo kuita vakadzi vakawanda. Kusiyana kwemirayiro yese iyi, isu takananga gwara rimwe chete uyezve tichishandisa zita raJesu, tingava vanhu vane chokwadi kana tichidaro.
Ndingadzokera zvekare mumashoko aivo Kristu vachiona mashoko aPauro achionesa mashoko aKristu. Ganzi the first Christians, vatendi vokutanga, vakanzi vaKristu paAntioch, kureva kuti vaifanira kufanana naKristu mumaitiro avo, mafambiro avo. Zvino kana tikange taane mimwe mirayiro isiri muna Kristu, iri yedu yekuedza kuti tizvisiyanise pazvikoka zviya zvatamboreva, ndopane dambudziko guru ipapo. Mitemo mizhinji ingava mirayiro yakafanana iyoyo, kuita vakadzi vakawanda, kana kuti yokusarya nyama, vamwe vachiti tinorya nyama, vamwe vachiti musi wechishanu, vamwe vachiti musi womugovera, vamwe vachiti musi wesvondo. Vana Roma, vaRoma chapter 14 verse 5 inotsanangudza iyo ichiti kuna vamwe vanokoshesa zuva iri kudarika rimwe, vamwe vokoshesa ichi kudarika chimwe, asi zvose izvozvo hazvina kukosha pamberi paMwari.
Vemakereke pachavo havabvumirani kunyange nezuva rokupinda svondo. Vamwe vanopinda nechishanu, vamwe vanopinda nemugovera, vamwe vanopinda nesvondo. Kusiyana kwese uku chii chinokonzera kunorera chii
kadai ndikuti chimbereke chokwadi chaicho mukoma akanonoka musiyano unowanzokuita kuti zvinhu zvose zvemamirira zvakaita mukereke yajesu kristu inhau yokuti sose vazhinji vedu tinopinda mubasa iri uye tinobata basa iri zvinokuda kwechikonzero chemari tinokara kana takatarisana nemari saka hatimboshayi chinhu chinoita kuti pave nomusiyano itira kuti vaya vari muboka rangu varambe vari kwandiri nenhau yekukara mari hakusi kuti tinoda kristu hakusi kuti tinoda kufaridza evhangeri kodo kukara mari ndozvinotitsaudza uye zvinotisiyanisa vazhinji vedu idambudziko guru chose hatisi kuita kereke nenzira yakristu taakungoita mazvake mazvake kuru dumbu rangu rikange rine charinowana towana yedu zvine zvikonzero zvatinogona kupa
mirayiro yose iyi inopamidzirwa pamusoro pemirayiro yagara iri mubhaibheri haivhiringa vatendi here
ndinofarira kereke yepabheri yakuna vatesaronika chapter 17 pauro anoti iye seno mukafanana nechechi yepabheriya kuti mushure mokunge ini mapastora pauro ndaparidza vainzvera shoko ramwari munoona kuti nyange tikarasika kana kuti tikarasana kana tikarasiswa tikange tiri vanhu vanonzvera uye vanodzidza vanoverenga shoko ramwari pachedu matambudziko akawanda ari mukereke yanhasi angade asina kumira saizvozvo asi tinotomirira kuti mumwe munhu asimuke avhure shoko ramwari zvaataura izvozvo ndozvotomhanya nazvo ndingangoti ndodambudziko guru ratinaro mukereke yanhasi
aiwa vateereri nemashoko iwayo abva kuna apostle mazvarirashe mabhugu vewisdom church of all nations kuharare tinotenda zvikuru apostle mabhugu nemashoko enyu amatipa
tinotenda zvikuru mukomata anonoka mwari vakuitirei zvakanaka
vateereri ndo panoperera chirongwa chedu chesvondo rino tinoimba kuti munenge muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero ini ndini tanonoka wande ndiri kuwashington dc ndichiti musara zvakanaka
Thank you.